Ini ndini Jonga Kandemiri nchiti eno imusore na uza nasi China Gunyana 8, 2016. Dare rozi ya mutongo yekupa nengo na tuze MDCT zakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa ku Glenview. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa votura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi pakati pegore kana kuti midterm fiscal policy. USAID yopeta chirongwa chayo chekushanda nevarimi muZimbabwe chinonzi Zimbabwe Strategic Economic Research and Analysis. Mukuru weBarclays Bank vaGeorge Guvamatanga vanoti havasi kuzotambira tsamba dziri kubva kuhurumende semari yechibatiso yekuti vagokwanisa kukweretesa mari varimi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vopomera vaSevia Kasukwere vanove gurukota rezvematunhu mhosva yekuita zveuori paminda iri kutorwa ichinzi ndevechidiki vebato ravo. Muchirongwa cheLive Talk Women's Round Table na 8 o'clock p.m. tiri kutarisa gwaro rakaburiswa neZimbabwe Human Rights Commission rekuti bato reZANU PF riri kuita zvematongerwo enyika munyaya dzekugoverwa kwechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz shortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page yedu nekudzvenya pakanzi like.